Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 18 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Nyaya yemhirizhonga inyaya isingatenderwe pamagwaro esadhe kana kuti masadhe guidelines anogavhina nyaya dzemasarudzo.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rakamirira mhinduro kubva kuSouthern African Development Community pamusoro pemhirizhonga iri kukonzerwa nebato reZANU-PF pamisangano yaro.
Tichishuvirawo zvakare kuti ZEC ingenjewo mastakeholders pamalevels akasiyana. Maitiche dzatarisirwa so far ndeyekumaprovinces, asi dai zvaiita ZEC yakwanisawo kuingenjewa mastakeholders at national level.
Sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network rinoti harisi kufara nemashandiro ari kuita Zimbabwe Electoral Commission.
Panongoda kuwanikwa support chete. Pakawanikwa support yakanaka, tinoenda mberi zvinhu zvakanaka. And vana vane maideas, vane pfungwa dzekukwanisa kuita zvinhu zvacho, pangodiwa support chete kuti zvinhu zvikwanise kuendeka.
Vadzidzi veZimbabwe vanotora mukombe wezvidzidzo zverobotics kumakwikwi akaitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutauriri weCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakamirira mhinduro kubva kusangano reSouthern African Development Community zvichitevera chichemo charakasvitsa kusangano iri maererano neuwandu hwenyaya dzekurohwa kwenhengo dzevatsigiri vavo nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF. Nemusi wesvondo nhengo dzeCCC kusanganisa vamiriri vaviri vebato iri muparamende dzakamhanyiswa kumatobo. Izvi zvakateverwa nekurwiswa kwakaitazve nhengo dzeCCC nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF kuInsiza neZuro. Muzvare Mahere vanoti ZANU-PF yava kurova vanhu nekukonzera mhirizhonga nekuti haina vanoitevera, vachiti iri kuedza kumanikidza vanhu kuti vaite nhengo dzayo.
ACCC hasi kufara zvamuchose nemhirizhonga yakaitika kumatovo neZuro, yaitika kuInsiza nhasi nemhirizhonga yakaitika kuNyatsime mazuva mashoma apfuura. Sezvatinoziva tose, nzira inoshandiswa neZANU-PF nenhau yekuti haifarirwe nevanhu inzira yekumbunyikidza kana kuti kurova nekukuvadza vanhu, nokuti havasisina vanhu vanovasapota zviri pachena kana kuti zviri free and fair. Naizvozvo isusu seCCC tataura nyaya yemhirizhonga ngaipere kuitira iko kuti tiite mafree and fair elections, kana kuti sarudzo dzakajeka, sarudzo dzinowirirana nebumbiro redu remutemo.
Saka imi seCitizens Coalition for Change, pane zvamati maita here kana zvamuchaita pamusoro pekurohwa kwevatsigiri venyu kuri kuramba kuchiitika uku?
Pari zvino takaisa nyaya yose yemhirizhonga iri kuitika munyika yose, kubvira pane mhirizhonga yakaitika kuMasvingo, kuChiredzi, kuChivi, kuGokwe, kuGokwe Kabuyini, nzvimbo dzese dzakafambwa na President Nelson Chamisa. Takaisa nyaya idzodzo kuSADC. Pari zvino takamira kuti SADC itaure pamusoro penyaya idzodzo. SADC itiudze kuti zvichafamba sei, nokuti SADC ine murau yainayo kuti nyaya dzesarudzo dzinofambiswa sei. Uye nyaya yemhirizhonga inyaya isingatenderwe pamagwaro esadhe kana kuti masadhe guidelines anogavhina nyaya dzemasarudzo. Saka naizvozvo takamirira kuti tizonzwa kune SADC kuti vachazvifambisa sei.
avo vange vari vakafano bata chigaro chemutauriri weCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mushandi mukuru mune zvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari kupomera CCC mhosva yekukonzera mhirizhonga kumatobho vachiti bato ravo rakatora vanhu kuBulawayo vakanovhiringa musangano webato ravo. Sangano reZimbabwe Electoral Commission rinoti richazivisa zvarinoda kuti vanenge vachida kuona gwaro rebavhoti kana kuti voters roll vatevedzere, richiti rinoda kuchengetedza nekudzivirira kuti gwaro iri risakanganiswa. Mamwe masangano ane chekuita nezvesarudzo munyika akabudisa zvisina kururama mugwaro iri achiti ZEC haisi kufambisa nyaya yekunyoresa vavhoti zvakanaka. Mazuva mashoma apfuura, masangano ane chekuita nezvesarudzo akashora ZEC pamusoro pemafambisiro airi kuita chirongwa chekupa vanhu mukana wekutaura pfungwa dzavo maererano nekugamunurwa kwematunhu kana kuti delimitation. Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kuva zvichiitwa neZEC muchirongwa ichi. Murongi wemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network, Amai Ellen Dingani, vanoti sangano ravo harisi kufara nemashandiro ari kuita Zimbabwe Electoral Commission.
VeZEC ivo vari kuti vava pachinhano chemaconsultations umatunhu akasiyana-siyana maringe nenyaya yedelimitation. Isise Zimbabwe Election Support Network hatisi kunyatsofara nemafambisiro ari kuitwa mashoko panyaya yedelimitation, zvikuru sei mainvitations ari kunonoka kuuya anouya, but mazuva acho ekuti vanhu vagadzirira anenge ari mashoma-shoma. Uye zvakare kutudzo vanotimirira vanenge vari kumaprovince kana kuti kumadistricts kuti vagadzirirewo kunotimirira musangano iyoyo yatinenge takakokwawo isu seZESIN. Tiri kuona kunge zviri kutoti netsa, nokuti vanhu vazhinji vanenge vaine mabasa akasiyana-siyana avanenge vachiita, vanenge vachidawo nguva yekuti vakwanise kuwana kutora kana ingave off kana kuti kuistawo kuti basa ravo vamborisendeka vaende kunopinda mumamitingi vatenge takakokwa.
Saka seZESNI munodei kuZEC, munotii kwavari?
Dai zvaibvira tanga tichikumbira kuti vatipewo mashedules avo emaconsultations in advance. Mashedules iwaya ovawo nemadates nekuti kupi venue nguvai tokwanisawo kugadzirira kuti vanhu vedu vatinenge tichida kutumawo kuti vanocontributawo kumaconsultations iwayo vaendewo vanocontributa, sezvo ari maconsultations ekutora zvinenge zvichibvawo kuvanhu kuti vazviisewo mubasa ravari kuita iroro redelimitation nekuganurwa kwematunhu. Tinofunga kuti zvakare tachishuvirawo zvakare kuti ZEC ingenjewo mastakeholders pamalevels akasiyana. Maitiche dzatarisirwa so far ndeyekumaprovinces, asi dai zvaiita ZEC yakwanisawo kuingenjewo mastakeholders at national level. Tingati CSOs vemedia, even mapato chaiwo akasiyana-siyana vari kuda kuzokwikwidza mumaelections, zvinenge zvakanaka kuti maconsultations iwaya aitwe malevels akasiyana, vanhu vachibvunzawo mubvunzo, vanhu vachida kunzwisisawo kuti chirongwa chiri kufamba sei, kuitira kuti vanhu vave neconfidence netrust yekuti chirongwa ichi chiri kuitwa zvakanaka uye mujekerere. Uye kana maelections oitwa kana kuti ripoti yabuda yedelimitation, vanhu vanenge vachiziva kuti aiwa vane zvavakaisawo maconsultations kana kuti pavakaingenja neZEC vanewo zvavakacontributawo kuprocess iyoyi, zvinenge zvakanaka. Saka ndo zvatiroda kungotaura muchidimbo kuti dai zvaibvira ZEC irambe ichipa vanhu information, irambe ichingenja veruzhinji, irambe ichishandisa nzira dzakasiyana-siyana kuti vanhu vanzwe shoko redelimitation uye vanhu vacontribute zviri meaningful mumaconsultations avanenge vachiita neveruzhinji.
Avo vange vari murongi wemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network, Amai Ellen Dingani, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata Zimbabwe Electoral Commission kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Sangano rinomirira vagari rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muguta iri richiti vakuru veguta havasi kuita misangano nevagari sezvavanofanirwa kuita nguva nenguva. Mukuru weChitrust Muzvari Alice Kuvheya vaudza Studio 7 kuti vakuru veguta vari kuita madiro uye havasi kuda kuita misangano nevagari, avo vanoti vane zvichemo zvizhinji zvavanoda kukurukura nevakuru veguta. Muzvari Kuvheya vanoti sangano ravo rasvika pakumanikidzwa kushandisa magweta kuti vakuru veguta iri vaite misangano nevagari.
Sevagari tiri kushungurudzika nemari dziri kubvisiswa vanhu vanotengesa, pangadai pari pamugwagwa, pangadai pari pagedhi pechikoro, pasina chivakwa chakaiswa nekanzuru kana chimbuzi kana chi. Mari dzacho dzakawandisa dzinova 700 pazuva rega rega. Zvinhu zviri kutishungurudza nekuti mari iri kudiwai. Takambotaura nekanzuru tichikumbirisa kuti dai vavaka atinoti mavending stores pekutengesera pakadzikama pane mvura, pane zvimbuzi, pane mabhini, asi hapana chavakaita chavanogona kuzongouya vopwanya, chavanogona kuuya kuzotora mari dzevanhu. Zvinhu asi vatora mangwana vodzingwa, mangwana vopinda vamwe vachitora vachidaro. Uye zvekare chimwe chiri kuti shunguza ndechekuti mari hatisi kuziva kwairi kuenda. Hatisi kuziva kuti mari iri kushandiswei, nekuti tikacherechedza vashandi chaivo havasi kubhadharwa, mabhini haasi kutakurwa, pekutengesera mavending stores acho haasi kuvakwa, masuweji, tiri kurarama nemasuweji mudzimba, vane zvikwereti zvavainazvo kusitofara zvemvura hazvisi kubhadharwa. Ndo zviri kutishungurudza sevagari.
Nyaya iyi zvairi kuramba ichienderera mberi, imimi seChitrust hamuna here magweta anogona kuti ataure kana kuti aende kumatare edzimhosva kunogadzirisa nyaya iyi? Chii chiri kutadzisa kuti Chitrust ikurukure ite hurukuro nevari kutonga muchitungwisa?
Chandura kutaura ndechekuti Chitrust pane mamwe mameetings aisatombokokwa muguta rechitungwisa. Tinotoona mameseji ekunzi Chitrust haisi kudiwa pameeting yemastakeholders. Saka kuti tigare nawo pasi tikanyora kana tsamba, takanyora, tinonyora tsamba dzakawandisa, asi Chitungwisa municipality haipinduri. Saka isi tinozongomirira mazuva akatarwa, after 21 days ndopatinezoenda kuendawo kumagweta kuti vatibatsirewo. Ndodambudziko ratinaro kuti Chitungwisa municipality haichatodi kuona Chitrust. Nekuti tinotaura tinovaendesa kumatare edzimhosva kana vachikora mutemo, ndo zvavasiri kuda. Saka kuti tigare pasi takanyora matsamba haapindurwi. Takatomirira kuti after mazuva akatarwa toendawo kumagweta edu tonoona kuti todii. Ndodambudziko ratinaro, asi chatirikungochema ndechekuti vari kudzvinyirira vagari zvisingabviri. 700 RTGs pazuva iri kutorwa pasina chiripo, pasina zvakaitwa, pasina kana pekuti panotengesera pacho kana pakachena. Pampane pangopamarira pekuti munhu kuti awane kurarama aisa kana pagedhi pake onzi bhadhara 700 RTGs. Ndodambudziko ratinaro. Dai Chitungwisa municipality yatanga yagara nesu mastakeholders, tobvumirana kuti zvii zvatingaite kuti tibatsirikane tese, munhu wese achibatsirikana. Uye iko zvino tane tatarisirana nenguva yekunaya, hatina pekuvavagara havana pekutengesera, asi mari vanenge vachingodzida zuva rega rega. Ndo matambudziko atinawo.
Avo vange vari mukuru weChitrust Muzvari Alice Kuvheya vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Vakafanobata chigaro chameya vechitungwiza vaKelvin Mutimbanyoka havapinduri mibvunzo yedu, vachiti vanoda kutanga vapiwa mvumo nevakuru vavo. Tabata mutedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo, vakati vachataura nesu nhasi sezvo vange vasiri muhofisi yavo kwemazuva. Vadzidzi vatanhatu vanoita zvidzidzo zverobotics vange vakamirira nyika kumakwikwi e2022 First Robotics Global Challenge ange achiitirwa kuGeneva, Switzerland, vanoti vari kufara nekutora mukombe wegoridhe mune chimwe chikamu chemakwikwi aya akapera nezuro. Makwikwi aya ange achipindwa nenyika dzinosvika 100 dzepasi rose. Mumwe wevadzidzi ava, Blessed Kuhlakuripo, anodzidza pachikoro cheprince Edward School muHarare, uyo ange achitungamira chikwata ichi pasi pomurayiridzi wake vacharles Matanga, anoti zvidzidzo zverobotics zvine mukana wekubudirira munyika kana zvikawana rutsigiro rwakakwana. Chikwata ichi chiri munzira kudzokera kumusha. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mushanganya uye navakushakuripo nezvenyaya iyi.
Makwikwi aya angari erobotics, so it's more like my Olympics erobotics anga achiitwa kuGeneva, Switzerland, and about 180 countries were participating. So isusu we participated and we managed to get gold.
Manga muri vana vangani vanga vari kubva kuZimbabwe?
Anga achibva kuZimbabwe, we were 6, and tine imwe team iri kuZimbabwe asina kwanisa kutravela, but vatravela vangari 6.
Saka ungati imi seteamu muri kunzwa sei parizvino?
Chikufara.
Chirongwa chenyu changa chiri chei chazoita kuti muwini?
Changa chiri che innovation. So pa innovation pane challenge yatakapiwa. Pane challenge yakatipe kuti tikwanise kuita decarbonize, capturing the carbon in the atmosphere. So taifana kugadzira a project yekuti inokwanisa kubvisa carbon in the atmosphere. So isusu pataka register ni idea yedu, we managed to be one of the finalists. So 10 teams were selected, 10 countries. Then after that, ndopatakazo nzita wina, tawana the gold medals.
Saka menduri, ino uya nei pamusoro pai?
Izvozvo manje, zvinyatsozi kana pane zvimwe zvinosupporta, but at the moment ndo zvatangowana chete.
Ungati wewe remangwana unoona rakamira sei pane vanhu vari kuita mastudies erobotics, ungakurudzire vamwe vana vakateerera kuti chii?
Pamastudies erobotics, chandingangoudza ndechekuti the future is bright, ramangwana rakanaka zvikuru, asi panongoda kuwanikwa support chete. Pakawanikwa support yakanaka, tinoenda mberi zvizvo zvakanaka. And vana vane maideas, vane pfungwa dzekukwanisa kuita zvinhu zvacho, pangodiwa support chete kuti zvinhu zvikwanise kuendeka.
Saka unoita form ani kuPrince Edward?
KuPrince Edward ndiri form 5, lower 6.
Makaenda kuGeneva kuriini?
KuGeneva takasimuka musi wa10 and tokudzokera nhasi.
Saka muri kutarisira kuti muchatambirwa sei kuZimbabwe?
Hatisati tanyatsoziva zvedu, but tirikuwe expect yedu kuti tichatambira zvakanaka sezvo tauya nemukombe.
Uyo ange ari Blessed Kuhlakuripo, anodzidza pachikoro cheprince Edward High School, achitaura naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7 ari munzira kudzokera kuZimbabwe. Tombotarisa zviri mumapepa nawu anhasi. MuNewsday, bato rezanupf rinoti kana vasevhia kasukuwere vachiona sekuti vangakunda vaemarson Munangagwa musarudzo dzegore rinouya, vakasununguka kuuya kumusha kuzokwikwidza sezvo mabhodha akashama. Mashoko aya akataurwa nevanoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi. MuHerald, vaemarson Munangagwa vanoti madzishe ndiwo achashanda nemhuri dzevakafa mukufukunyurwa nekuchengetwa patsva kwevakafa pakugura hundi. Pachitevedzwa tsika dzemhuri, vamunangagwa vanoti kuripwa kuchaitwa asi zvichatariswa mufi nemufi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
ZANUPF muchiri kumboipiwa tambo naMwari. Munoziva kana Mwari vakupa tambo, vanokupa tambo unoenda nayo uko. Vanoti kana vozoidhonza 2023 nichaona Mwari vakuikweva tamboiya, vachiikweva tamboiya, vachiikweva tamboiya, muchirisutsurutsu netambo muchitadza kuibata.
Tinokwazisai vashamarari vestudio 7 nevateereri Ini ndaitwa mvunzo pakupondwa kuri kuitwa vamiriri veparamende tripusia. Saka zviri kureva here kuti munhu anochengetedzwa munyika ndipuresidendi chete, maMP maminista vese havagonewo kuchengetedzwawo nehurumende. Zvaakungouya mabhinya achisvika achiponda vanhu vari nezvigaro zvokumusorosoro kudai vachipondwa nemabhinya. Hurumende yakatarisa, mapurisa akatarisa, masoja akatarisa. Zviringa zvichirevei mukati menyika yakasununguka izvozvi? Zvinomborevei maitiro akuitwa muZimbabwe soga? Kana kuinongedza tii nyika yangu so zvakutonyadzisa une dzimwe nyika? Takuitanga vanhu takazungaira vanhu vanobva kuZimbabwe kuitanga vanhu vakazungaira kana tichionekwa nevamwe mune dzimwe nyika? Zvakangooma. Asi musadaro so, tatenda hangu ndiri pano paSouth Africa.
Zano inorwadza vanhu vanorona vopedza voramba. Inoitwa tafadzwa mugwadi izvi aiboira kumana. Munhu anonyatsoziva kuti zvauri kuita ndizviziva akuuya pari. Ndio politiki dzacho iri dzekuitwa dzakaposa kudai. Ii zano inorwadza. Shuwa shuwa kudifenda zvakaora kudaro izvi. Asati daro vakomana one day Mwari anoona. Tafadzwa mugwadi nemi mukuru Joseph Chuma. Muri muno munyika munonyatsoziva zviri kuitika, munonyatsokuzviona. Havana cherumbiro vari kunze kwenyika, havarina nhavaona zvavari kuona, vanongoshandiswawo zvavakamwenda vekoshandiswa. But imi muri kuona zviri kuitika muno, zvamuri kuita muno mumizvishuva, muchiita zvakadaro izvozvo, zvinobuda here nayo kumana? One day shuwa shuwa Mwari achakutongai varume. Zano iyi takaiona kare takabvira naye kuhondo, ichakupandukira ichiti muchaona kuti magandiwo asi Mwari.
Makadiko pa studio 7 makadiko ndiri mugari weZimbabwe ndiri muSouth Africa. Murume unozi mugwadi uyu musamupota muchimuisa apa paunotirwadzisa murume uyu. Ini ndiri kuona sekuti murwere wepfungwa, regedzai kumuunza pamhepo.
Ini zvangu ndauyawo pano zita ndinoitwa Norman Takura, ndinobva kwagutwa Chiwara. Ndangouyawo zvangu kuti nditaurewo pamusoro pezvemitemo yemuZimbabwe. Hapana mutemo uri kumboshandiswa nokuti mutemo yacho iri kushanda according kuti uri webato ripi. Ndine mubvunzo wokuti kosei nei nhasi uno vamhonzora vachitenderwa kuenda kundoona mamembers ECCC vana Job Scala nevamwe vekunyatsime vakasungwa, asi ivo vachamisa president weECCC vanova ndivo vane vanhu vakasungirwa mahara vasina mhosva vachirambidzwa kuenda mutemo rudzii ende zviri pachapter ipi? Uyezve mubvunzo wangu ndokuti ivo vamhonzora vari kumbodei? Vari kutsvaga mapolitical muscles kuti vagozonzi ivo ndo vakasimba? Uye sei nei mutemo uchivatendera ivo kuti vaende kunovaona but ivo vachamisa chavo vachirambidzwa kuenda? Mutemo rudzii iwoyo? Ndakuti ndibvunzewo ndizvisii. Uye kana vazobuda vozodii? Voenda here kuMDC? Ndozvavari kufungidzira. Manje regai ndikuudzei imi vana mhonzora kuti makarasika. Hakuna zvamuri kufunga kuti zvichaita kuti vasikala vachafunga kudzokera kuMDC. Mungangogona kungomiramira zvenyu asi hapana kana chinobuda.
Asikira sei pastudio 7. Tiri kuona zano yatanga kukura hundiya yadzoka. Izvo kazvavari kuita izvi kumatobo ndo mavambo egukura hundi vatotanga nyaya yavo yekuuraya vanhu. Handizivi kuti chavanoti vanoda kugadzisa nyaya yegukura hundi chii ivo vachida vachiringoenda mberi nekuponda vanhu. Kuridza pfuti vakanangisa kuvanhu ndiwo maitiro avo iwavo egukura hundi. Saka hapana chitsva chatinotarisa kuti chingauya kubva kuzano PF. Ponda ndo basa ravo.
Mwakadini vashamarari vestudio 7. Aiwa mukomana ngaapinde zvake, ndive tinotsigira, tinotomutsigira, tinotovhota. Asi kuvhota kwedu tinovhota tichitaura zvatiri kuona zviri kuitika. Ana Job Scala sinzi vakapinda mutorongo. Tinongoziva kuti ZANU-PF iri kurambidza kuti president wedu aonane na Job Scala. Kana kuti ma-major street vakakepchwa. Zvese zvakadai ngeizvozvo, ZANU-PF iri kuratidza masimba ekuexercisa kuona kuti TCC ine masimba akaita sei. Kusungwa kwakaitwa ana Job Scala, kuexercisewa masimba kuoneka kuti munoita sei. Kudenha kwakaita ZANU-PF. Saka panoda kuratidzira zvakaomarara. Kana zvichizwi United Nations ine nzira dzekuti ikumbirwe ndidzo, ngazvitotangwa izvezvi, because kuchadeuka ropa rakawandisa stereki pasina kana even benefit. Ropa richadeuka rakawandisa stereki. Zvitori nane ma United Nations ite yona inoti ma peacekeepers vatogarira izvozvo. Bhozi ruling party ZANU-PF hurumende yeZimbabwe yatadza igarire ma elections ma polling stations hazvibatsiri kuti vanhu va every ma elections vanhu vari kuurawa and tiri kuwina asi hapana nezvinoitwa patenge takuti taakuenda kumakoti koti yaya kupedza nguva kana pakunotaura nenyaya yekoti tatoziva kuti hakusina chabude watowina uyu munangako saka handizivi ngatiite zviro zvino zvakarongeka vanhu vasaurawa United Nations ngaichipindira tapota vane masimba ekuona neUnited Nations ngavaite izvozvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yeAmerica nezuro yakazarura nzvimbo padande mutande kana kuti website kuti vadzidzi vakaita zvikwereti kuhurumende kuti vabhadhare mari yechikoro vakwanise kunyorera kuhurumende vachikumbira kuti chikwereti chavo chiregererwe. Vachitaura kuvatori venhau nezuro muvhuro, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati kuregererwa kwezvikwereti izvi kuchabatsira vanhu vazhinji. Zvizvarwa zveAmerica zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana vane zvikwereti izvi vanotarisirwa kuti vacharegererwa zvikwereti zvavo zvedzidzo. Kambo kanova kumuchakabvu Oliver Mutukudzi Vuma. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti rakamirira mhinduro kubva kuSouthern African Development Community pamusoro pemhirizhonga iri kukonzerwa nebato reZANU-PF musangano yaro. Sangano rinongorora zvisarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network rinoti harisi kufara nemashandiro ari kuita Zimbabwe Electoral Commission. Vadzidzi veZimbabwe vanotora mukombe wegoridhe wezvedzidzo zverobotics kumakwikwi akaitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau.